Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zesa yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zesa iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura neStudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru wezesa vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamhepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Dambudziko rinobuda nekushaya kwemagetsi nderekuti makambani mazhinji anenge akumanikidzwa kushandisa majenerators. Ongoro itakaita inoratidza kuti mutengo wekwati yegenerator taitasa per kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inochajiwa nezesa.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anonge akutadzirizo produce nekuti makosti wayo haazo hakwanisi kuhamika. Takaona imwe retailer, retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional ground. Last year, Rafurat, nakashandisa maliters 80 kuyasvika 33,000 liters. Asi magetsi anga achirinayo mazuva acho iwayo. Takaona kuti gore rino vashandisa about 3 million liters kubva pa 37,000 liters. Tikazo hii multiply marema liters yue 3 million liters. Kureva kuti supermarket iyi yakashandisa $4.5 million cost yema gates, yema generator, kushandisa diesel. Tisikaverengi marepairs and maintenance yema generators. Saka unoita sei profit yacho kana uri kambani. Kumining sector tiri kunzwa kuti vane malosses dzavakaita anopfuura $500 million. Saka chinonyanya kutishungurudza ndechekuti last year ZANU-PF yakuenda kumaelections neopposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino gwaro rese rakutaura kuti yafa yabuda repairmentinsi kuyazofa sei yakavhurwa last year panonguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere, nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakaitonokera Colgate. Magate has it's a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atinawo agadzirwa naSmith kuma1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende kati wapinda muhurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuya, tiri kuinzwa. Mvura yekareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzira hakuna mbere zvakanaka, taifanira kungovidzivaka kuti mvura yedu ichapesera yashoma. Hatina kushatambo juna baba. Saka ari gadzirisiki ndo handada kutaura ari ivi ende kuti gadzi rinya dzemagets kuti zvotana magets tomboti nhasi aona investor chacho une mari yakawanda tomboti amuka taita rombo rakanaka Elon Musk auya muno kuzimbabwe ari kubudisa magets yotora 5 years
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavakasarudzwa kekutanga kutungamira nyika, vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mukuziya nezvekukosha kwakaita musangano yakadai, tabata gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati democracy yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo office yakasiyo zvakanaka, ende office inofanirwa iri iyo ichave ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over navaBiden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anovaTrump, ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amaatauraya anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikuva Trump musi wa20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions akasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo, but tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokovawo achida kuappointawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake sanew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, and zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya? Sarudzo dzakaitwa musi wa5 mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nhango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuta senge pakuda kuta dambudziko, but the reason why pachizoita kanguva ikakaka kokuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwind that down, ende kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvavanenge vachiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugununʼuna kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pemakumi 40 nemakumi 50 kana kuti between 40 ne50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. nyaya yekuradzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu reSADC kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kunotengesewa. Vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuri yavo, kana kuti makambani anogona kurasikirwa futi nekuti vanhu vakandi vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mabhodha afurwe. Zvinogona kukanganisa futi zveupfumi.
Asi semaonero enyu, SADC inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu ichinhu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanesanisa kuti SADC haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorana pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvibvonyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mitemo sematevedzero aenifa kuita.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudhi inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka. Ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo, vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri veSADC vazhinji vanhu va vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro. Tiona sekuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti tingoita sekuti tipane zvaitika. Asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nekuti kwese kwatinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakabutikana vose mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kubhutswana nedzimwewo nyika dziri muSADC dziri kuradza kuti dziri kutora dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu. Mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru wemedia center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika, nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyange nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maita vurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Otieno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore, haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there are still those who are not connected. Adaptation is the first key thing. I mean, the African story is the African story.
Havipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vave padande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Amai Sandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, but tunoti idzike midzi chaiko, kuna na Binga chaiko, kuna mangu community radio station edu, kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa. Tukudao kutiva ziveo, vashandi seo, but nao zinenge data, chunu chino dura. Takatarisao ma smartphone, chunu chino dura.
Mutori wenau apinda umu msangano uyu, Piriti Chavango, atiyo mishine chizino zino, inoshandiswa pamadande mutande, iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore. Zvinhu zvainditorera pamwe awa ndichiita. Ndakukwanisa kungozviita nemaminesi mashoma shoma nenyaya yekuti ndakuziva ma technologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenus Tiftang rinoti kutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsaruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJennifer Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development, kana kuti USAID, nderimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana siyana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandwa vapedza kunyoresa hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana hapatorina kureva kuti ivo havari havagoni kutikoshesa havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo ivhu ndichirarama neurema hatiri but pari zvino havagoni kutikoshesa havagoni kutiona ndochokwadi chiripo ichocho nokuti taipangwadidero tirisu tatanga kupiwa first preference asi hatina kutonyorwa kwacho hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwa 20 kwachii vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu zviri kudiwa takazvinzwa but kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigautle boiti apa tine hurema hwakasiyana siyana saka zvimunda zvitatu hatingotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa vakatoita makomba avo saka pari kupuhwa vamwe mbeu kutowanawo mbeu vachitodyara kana ari kusara kufukudzwa nehurumende leaving no one and no place behind.
Asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano redisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiyiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe, tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawaniro anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regaiwo yekwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano weZimbabwe International Disability Amalgamation Trust ZIDAET uye vari Mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano wekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba huye kure, womuti huya kune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka, nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa, kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire chokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovider maservices iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuitwa uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita huerengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana tichatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani, semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana-siyana zvose zvebudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva, zvese zvingada kuitwa kugadzira maplani edzi imba. Hatinei nekuti uri kupi, wherever kwaungava uri tinosvika.
Ko, pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata?
Pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona, zvose zvamira, midhuri yamira, mabhucha amira, mafish ponda amira, jira urawo ramira, zvinhu zvavo zviri kufamba. Iko zvino tiri kugadzira kuti tikwanise kuvasimudzira main house yatoda kuvasimudzira futi pakati pemusha wavo iwoyo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchishanda navamunangatire?
Kubva January ndopandakatanga kushanda navo kusvika pari zvino tiri kungoshanda mune zvakanaka uye tiri kuramba tichiinderera mberi. Vakatomboisawo vamwe vanhu vaida kumbovaitira zvinhu kumasure pati pakanga pazova nemashotikati aiitwa. Isu takazoinda ipapo tikatanga kumutsiridza zvinhu, nazvino tiri kungomutsiridza zvinhu, zvinhu zviri kungofambira mberi.
Tinozwa kuti imi muri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire. Magara muine ruzivo rwekurima here nechakare?
Ininiwo ndiri murimi pachezvanguwo, ndakazvimiririra tichibva kuside reconstruction, ndagarawo ndiri murimi. Saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming nei nei, tinee tichitoadvisana kuti murungu apa mamadii kuti mudai, apa mamadii kuti mudai, nekuti iniwo pachezvanguwo ndiri mufarming.
Mashoko apa hamungasiyira vateereri pane nonguva.
Mashoko angu ekupedzisira anoda kusiyira kuvateereri ndeyekuti misha ngaivakwe. Ungava une manishoni kupi, ungava kunze kwenyika kana kupi, kwaungava une musha, asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wako iwoyo, musha wakavakwa.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi?
Vanokwanisa kundibata pafone nhamba dzinoti +263 782 424147, +263 782 424147. Ndoo fone nhamba dzandinowanikwa idzodzo.
Vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaalidi Chipanda vari parunare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoima inyanyiswa, chinoi magetsi aene ari kunyanya shupa. Ika chinoi kadigika taone kune shiwo magetsi aene ari kunyanya zvowandira one side vanyika kushare. Vakuru kuzizi chinoi havasi kunatsogona kushare magetsi zvaanaka. Posi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura kuma waterworks. Ihongu magetsi afana kushaika ikoko. Pari kune mamwe malocation akafanana nemalocation anowanika kunana Brundish neGhana necherima. Malocation ekuti akango anofanira kupuwa magetsi zvakafanana nemalocation ari kupa magetsi kata sekurengi nekunana chitambo. Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda singaiti. Management bodreses management yare nengaigadziriswe.
PaStudio 7 tibatsireiwo munyika muno, nyika yeZimbabwe, kuti mamajor city achikuita basa rawo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender, repeat offender kana kuti the habitual criminal ngaabviswe musociety ambogarawo. Izvozvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa, unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waomangara ushaya kuti zvaperera papi. Ukaende kwamajor city munhu anoita kana kuti makesisi anosvika 2030 echingodzoka maanaye mundimbavha. Vari kuti tidiko munyika muno hamusinawo here mutemo?
Masura sei vateereri studio 7. Kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuru, kanzuru ndo yakazviita kupunzira vanhu dzimba, ministry of housing isingazi. Kuvhotera sisi vanhu vachachema tinokutaurirai. Dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo. Hamufi makatonga tokuudzai chokwadi.
Regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica. Chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo, because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa, izvezvo vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection. Ndinoona sekuti America haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho. Regai ndidaro muchidimbu. Ndine urombo nezviri kuitika paMozambique. Ngavarambe vakashingirira zvichanaka.
Ndinoona mutoro zvangu nenyesadhaka iri kunzi kuda kuzoita musangano wekumaelections muno uchichewa namunangagwa. Ndoiyoyo yotonga nyaya yacho. Nyaya yacho inobuda zvakanaka here? Nangagwa ndiye munhu akaba maelections emuzimbabwe, anitoone two times achibira maelections. Ndonzi ndoyo yocheya musangano wesadhaka nekubiwa kwemaelections.
Aiwa tinotenda idzo ipfungwa dzevatereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiya imina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Usakanganwe chirongwa cheLife Talk parichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 namhlanje kungolwesithathu mhlaka 13 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
bona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampi yokuba nakufakwa ama-solar plants indawo eziningi kufakwe sibili amasola anamakhulu njengoba sengancedisa ukuba na leli indaba leyamagesi ibe nganeno.
Inkampani yezesa ithi amagesi asezasilela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini se-Wanke.
A peaceful transfer of power is a very, very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe ukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kaningi ningi uyabe engafuni.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uhlangana lozangena kulesi sikhundla osanda kunqoba kukhetho umnumzana Donald Trump. Vethukile abachayela izimota ezinkulu abangena kwele Mozambique lapho abamabandla aphikisayo abatshengisela khona emigwaqweni besola impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani ephehla amandla kagetsi ezesa ithi amagetsi asezasilela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini se-Wanke. Embikweni ewethulela muhla inkampani le ithe uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi se-Kariba asiphehli amagetsi aneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Uhulumende uthi uleminye imizamo ayenzayo lapho amankampani athile azancedisa ukwengezelela amandla amagetsi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi ocubungula ezombusazwe njalo ayisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Kana kulo kunzima sibili ngoba amagesi singananzelela indawo eziningi. Abantu bavuka khonapho ngama 4 kusiya ku 5 ekuseni amagesi ezehambile. Abantu bazi bayelala kuye ngama 11 ngama 12 kusiya ngezindawo. Kwezindawo yaqeda amainsuku ezimbili, kwezindawo isuku lonke engabonakali. Abantu sofanele badinga igasi, so shoot abantu sebebhadala imali eziningi kade zingekho emandleni okubana zingene kubudget. So yilo hlupho olukhona lolo ukuthi umumo omubi uzananzela ukuthi abantu balama fridge asasebenzi ngoba ungazuzama ukuthenga isithe ufake khona phana. Into ziyawonakala so kuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka, abantu abasakwazi ukwenzeni ukuba nabaqalise ngabacina ngoba sibili njengezakhamizi ziyakhala ukuthi isifelani elizweni lakithi leZimbabwe nxa umumo usonje. Abantu bebekhanya lingayo into lezi bangcono kodwa hayi ikhuba liyatshona nsuku zonke. Amagezi vele nje asengamagezi ngebiso ngoba eqinisweni ayabuya ebusuku nxa ebuyile abantu sebelele. So eqinisweni amagezi asawazi ukuwabona, so kuyahlupha kakhulu khonoko. Labantwana abazama ukuthi bayenze izifundo nge-Wi-Fi akusavumi ngoba into kuyabe icishile.
Kodwa sesikhangela yona imizamo kahulumende singathi iyasebenza yini njalo kahle kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho?
Okungancedisa elizweni leZimbabwe kathesi ngomume esiyibona kule ndlela ezimbili. Okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe abanye abantu babuyela bezozama ukuthi baletha amagesi bagaye banike abantu. Kodwa mfuna ukutsho futhi ukuthi khona abanxa lokhu kusenzakala kungabi ngumumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawo makhampani. Kule ndaba le sikhona ngathi esemhlabeni wonke ukuthi kube la masola. Sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampile yokuba nakufakwa ama-solar plants indawo eziningi ufakwe sibili amasola anamakhulu. Yiwa sengancedisa ukuba na leli indaba leyamagesi ibe nganeno. Ngoba ngaleso sikhathi khathesi kunzima imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa akuphuthi lutho. Xa kuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho. Satshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi sokulunga imithina leni silungiswa kule nto esezithengwa akuphuthi lutho. So ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi okwesibili. Kube le ndaba nalesi ikhangelwa abantu umhlaba wonke ukuthi kade sizama ukuba la masolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga. Kungaba le mtshina yakhona leyana yiyo abantu bathi le ntengo ephezulu kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1 so kuyasinceda boze iminyaka eminingi singelahlupho. So sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe kade ukuthi siphathisele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden sikhuluma nje uphakathi kokuhlangana lonqobe kukhetho olusanda kwenziwa umnumzana Donald Trump esigodlweni sikamongameli eWashington DC bekhulumisana ngemininingwane yokuthi uBiden uzajiyela njani uTrump umbuso ngozibandlela. UBiden unxuse uTrump kulomhlangano elandela umkhuba owenzakala eMelika sikhathi sonke lapho umongameli esededela oyabe enqobile kukhetho. Kodwa uTrump kazange akwenze lokhu ekunqotsheni kwakhe nguBiden ngomnyaka ka-2017 ekhala ngokuthi uqilibezelwe kukhetho. Onxintisane laye emele ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki ephelileyo. Unkosikazi Kamala Harris yena uvumile ukuthi unqotshiwe. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ngokunxusa uTrump ukuthi bazekhulumisana ngokutshiyelana intambo zombuso. UBiden uzama ukutshengisa uTrump ukuthi kufanele ukuthi umuntu avume nxa enqotshiwe. Umhlangano kaTrump loBiden uza ngesikhathi uTrump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe phambilini kokuqala umsebenzi mhlaka-20 ngozibandlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika. Umnumzana Tim Moringai ohlala esabelweni se-Ohio khonapha eMelika.
Into lezi zembusazo kumele ziphathwe kuhle ngoba siyakwazi ukuthi ngaphansi kwamazwe amaningi i-peaceful transfer of power is a very very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe kukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kanengi nengi uyabe engafuni. So mbona mina laphana umnumzana Trump edliwa ngumnumzana Biden kuye kwakungazake kuyenzakale ngoba siyakwazi ukuthi yena uvela kuye i-department lamabhizimusi. So abantu besi-businessmen vele ukudliwa abakuthandi. So yena waletha i-behavior yena leyo kuqala laphana. But nge-politics siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukunqoba nokunqotshwa. So lokho kuyenzakaleyo kathesi ngumnumzana Biden is showing the country ukuthi hayi abantu kumele bayehlise umoya. Ngoba siyakwazi ukuthi i-temperature bese sikhwelile lapha e-America bese kuthethiswana okubi and abantu sebekhombana in different instances and situations and inkulumo ingasamanga kahle. So hayi siyabonga kuNkulunkulu ukuthi everything went well. Ukhetho lwahamba peacefully, akula muntu wadutshulwayo, akulaza uprising eyenzakalayo. Umnumzana Trump wanqoba convincingly, so khonoko kungathiwa kwanceda. Ngathwa ukhetho lolo bulisiduze amavoti ngathwa very close ngibona ukuthi izinto beziza kuba kuhle lapha.
Ubona ebusa njani uTrump kathesi nxa siqathanisa lendlela abusengiyo ekungeneni kwakhe embusweni okwakuqala ngo-2017?
Lapha engubonayo akuthembisileyo siyabona ukuthi he has already put people who are loyal kuye not kuma institutions lama policies awayamelika. So sizabona ukuthi ama promises awayenzayo during election amaningi anje ngokudeport abantu abangela ngihlala kahle lokutshintsha izinto eziningi lokufaka umnumzana Elon Musk ezikwazi ukuthi ngowe South Africa ukuthi atshintshe the consumption of government lo Vivek Ramaswamy abantu abayekade bemsupporta through thick and thin even being among minorities. Kungathiwa sizabona ukuthi bazathatha thuba liphi besebengenile ngoba kathesi siyakwazi ukuthi kule nkulumo eziningi that is negative but siyakhangela sibona i-stock market kungathiwa isikhwelile 42% abanye batsho njalo abanye ama-401k sekhwelile by 10,000. So yona leyo nto ekuthi abantu babegcwele izikhwama le mali kuyenza ukuthi abantu bengananzelele izinto eziningi in terms of policy. Ma abantu sebekhangela ama-policies ababayo is ukuthi babengela mali esikhwameni and things will be very expensive. Kathesi sibona amafutha emota achiphile and everything else economic wise ngantwa sesidabuka sesiya phezulu. So it's going to be a mixed bag, but umele sibone ukuthi umnumzana Trump in the second term uyabeme kanjani.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Sixoxela eseOhio khonapha kwele Melika. Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuba zidinge indlela eziphakemeyo zokuthola imali ezinjengokusebenzisa ubuciko obukhaliphileyo bokuthapha izindaba, i-artificial intelligence ngesiNgisi. Le nkuthazo iphume namuhla emhlanganweni omkhulu owe-6th Annual Journalism and Media Summit oqhutyelwa eHarare. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezikhulume emhlanganweni lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Center for Media and Information Literacy njalo osekelwe yiConrad Adenauer Stiftung yalezinye zithe ubulembu be-internet kanye lenkundla zokuxhumana kwenza kube nzima ukuba intatheli izindaba zisebenze njengakudala lapho ezazisenelisa ukuloba izindaba ezazibalwa kakhulu nguZulu okwakubangela ukuthi kuthengwe amaphephandaba kulalelwe lemisakazo. Lokhu kwakubangela ukuba amankampani ezindaba athole imali eningi beholiswa ngemfanelo. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Lennox Mhlanga ongumgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media and Information Literacy uthe kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zidinge indlela zokuphanda imali zisebenzisa ikakhulu ubulembu be-internet.
Ukuthi wawubala nje ukuthi xa ngithengise ama-newspaper angu-1,000 ngizathola imali engaka. Okwakhathesi sesishifte saku-social media. Sokumele sidinge indlela zokudinga imali kuma-platforms nayo i-social media. Kungaba ngu-WhatsApp, kungaba ngama-website, kungaba ngo-TikTok laba abatsha laba asebevamile kathesi. Even ku-Facebook. Kulo mfowethu lapho upilot wakho uwasitshela ngendlela abadinga ngayo imali.
Umnumzana Lesiphiri osebenzela inkampani ye-Center for Information Communication Technology site obesemhlanganweni lo uyakusekela lokhu.
Thina njengenhlanganiso esayithi sizama-ke iy'ndlela ezehlukeneyo ukuthi sidinge imali kakhulu nxa sikhangeleke online. sisebenzisa YouTube kakhulu siyafaka ama programs inhlelo ezijene ngaphansi kwehlelo lethu thi asakhe online inhlelo lezikhangela I service delivery zikhangela ama current affairs zikhangela agriculture so there's not desire kakhulu ukuthi zingabukelwa ngabantu abaningi siyathola ke imadlana
omunye obesemhlanganeni lo osebenzela inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba ngumnomzana Loft Dube othi kumele intatheli izindaba zifundele ukusebenzisa imitshina ye-artificial intelligence ukuze amankampani azo athuthuke ofundela umsebenzi wokuba intatheli izindaba umuzi wethu Ncube uthi ufunde okuningi emhlanganweni lo
namhla sifunda ngokuthi indaba zokuthathela indaba sizisebenzisa kanjani ikakhulu thina singabantu abaku-media and journalism ngifunde kakhulu ukuthi ukuhlangana labantu lapha esigodlweni seHarare kuncede kakhulu ukuthi kakhulu nxa sesiyaphambili njengabantu abafundayo ijournalism sibe ngabantu abakhuluma amazwi amqoka sikhulume wona amazwi azancedisa abantu ikakhulu ingqubela phambili yabantu abakuma communities local communities
abaphatheke emhlanganweni walonyaka ngabantu abagoqela abafundisa emakolishini ezindaba abafundela ukuba zintatheli izindaba abakanhlanganiso ezizimeleyo labanye abavela kwele Kenya, Malawi, Nigeria le South Africa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-AP babika ukuba izulu lesikhukhula selidale umonakalo omkhulu eBono State kwele Nigeria lapho okulabantu abangasenelisi ukuthola ukudla. Ele Ukraine lithi ele Russia lihlasele eKyiv lisebenzisa indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones. Amamizayo zileminye imihlobo yamabhomba etshiyeneyo. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla besuka eZimbabwe lakwele South Africa besiya kwele Mozambique. Bathi sebengena nzima elizweni leli ngenxa yabaphikisayo abatshengiselayo emigwaqweni kulelo lizwe besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Abatshayeli abakhulumele Studio 7 abalezimota ezithwala okwenjiwayo okugoqela ilithium, uranium lokunye. Bathi bethuselwa ngabaphikisayo abathi bazatshisa izimota zabo. Futhi bebalimaze bengaqhubeka bengena eMozambique besiya olwandle okuthwalwa impahla ehanjiswa kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla seZimbabwe esikwele Mozambique esicele ukungavethwa ngegama sithe kulobunzima obukhulu kubatshayeli abathwala impahla besuka kwamanye amazwe ngenxa yokutshengisela kwabaphikisayo lava. Sithi njalo zingena kancane kancane izimota elizweni leli ezithwala impahla enengi. Okubandla elibusayo eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane uthi waqilibezelwa ngumnumzana Daniel Echapo weFlerimo yena osengumongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umtshayeli umnumzana Nicholas Gonzo osebenzela kwele South Africa.
Kune strike salabantu bayenza iprotest yama-election labantu ashaywa ne-rigging.
Ye, pho kuyangeneka yini eMozambique? Likubamba njani koloko?
Before kwaba ne-strike yastopa. Manje yakali izolo usuku lapho bathi kunabantu bavala indlela bathathela ama-truck driver isikhiya bavala indlela nama-truck. Khona manje ama-truck amile abafuna angena eMozambique.
Paul liza kwenzani?
Ngathi abantu balinda i-situation maybe ingasetla bakuqhubeke nemsebenzi. ara njengamanje akuhambe izizolo ngabo 8 plus minus singaba namatraka afika ku 100.
Yes, singathi ngabathwalana o truck driver laba.
Mina rawahambiswa khona lapha from South East, vala like I crop in the Mandanizi. Le vathini lithiyam.
Abanikazi mama company balitshela ukuthi lenzeni nxa selichapha umngcele khona.
Abanye bathi silinde situation, abanye bathi layitani lobambi line maku right bentikona ukuchubeka yabona. Abanye bathi i direction baphinda batha ama truck awasala i ama load ayemaphuto bazolayita ama load azohamba eBeden neSkaster.
Ye lina lapho lichapha khona kuthiwa ungaphi lapho ujalo ukuchapha khona baba?
Mina ngihamba iroute eMozambique mangiye maphuto from Rustenburg.
Ehe, eZimbabwe khona kume njani? Sizokuthiwa ngani kunjalo emtare kola ngale? Balitshelana abanye truck driver xa likhuluma lapho.
Indawo ngiyazi kakhulu nesituation yele yalibombo. Elibombo kuyabheda kuhambeki very khona manje. Amanye ama-border post akuyazi. Mara into ngitshela abantu bafuna ukuya eMozambique via Libombo N4 khona manje bafanele balinde nesituation.
Umnumzana Nicholas Gonzo ngumtshayeli weZimbabwe osebenzela kwele South Africa othwala impahla ezingena kwele Mozambique. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wesabelo seGauteng kwele South Africa usethule imithetho okwesatshelwa ukuthi iza kwenqabela abokuza ukuqhuba amabhizimusi okuziphilisa awukuthengisa ukudla emalokishini okuyindlela yokuphila kwabeZimbabwe abanengi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ngokutsho kwemithetho emitsha elawula ukusebenza kwezitolo ezisathuthukayo ezithengisa ukudla ezidume ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa, bonke abanini bezitolo lezi kulesi sabelo kuzafuze babhalele ukuthola amacenci amatsha okusebenza kusukela ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ukuze umuntu athole leli cenci kuzafuze indawo athengisela kuyo ihlolwe ngabezempilakahle ukuthi ifanele yini ukuthengisela ukudla. Uma thengisa kuzafuze achaze njalo ukuthi ukudla akuthengisayo lapha uza kuthenga kuphi. Phezu kwalokho, izitolo zabokuza kuzafuze ziqatshe abathile abayizalwane zakwele South Africa njengesinye semigoqo yokuthola imvumo. Umkhokheli kahulumende weGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi uthi zonke izitolo ezisesabelweni sakhe zizasebenza phansi kwalo umthetho.
If you are not registered, you can't operate now. So we are setting out the registration process.
Nga ungabhaliswanga waphiwa imvumo yokuthengisa ungaqali ukutholakala usuvule isitolo uthengisa ungela mvumo. Amakhansili amadolobho wonke esabelweni azaqiniseka ukuthi lumthetho uyalandelwa.
From the 1st of December, we believe that there is a common approach across the province.
Kodwa ke umkhokheli webandla le-Action SA uMnumzana Herman Mashaba uchaya phansi ngentonga esithi bangalingi baphe abokuza imvumo yokuthengisa emalokishini.
We've reached a stage where we says
wonke umnotho wemalokishini kufanele ube sezandleni zezizalwane zakwele South Africa. Nxa ungumuntu wokuza uzitshela ukuthi uyakwazi ukuqhuba ibhizimusi loba ule phepha loba awulalo, phuma uphele elokishini uyeqhuba lelo bhizimusi elizweni lakho.
Lelinyathelo lisekelwa isakhamuzi selokishini leSoweto uMnumzana Titus Motang.
Kulaba bathi awavalwe abantu bahambe, nami ngiyavumelana nabo. Ngivumelana nabo kuukuthi awavalwe. I-government yethu esivotele esingaphansi kwayo ayisinikeze imali ukuthi sikhone ukuvula le iphaza shop futhi kube nebusiness abantu bakhona ukuphila, so as i-crime ikhona ukuyehla.
Esinye sizalwane sakwele South Africa unkosikazi Nolufefe Gwanya ongomunye wamapholisa esigaba eSoweto uthi sebese saba ukuthenga ezitolo zabo kuza.
Izinto ezininzi ziya sibolile zabo abathengisela abantwana bethu, abantwana bethu bayaphela eSoweto and i-government yethu ayinandaba nathi. And manje kunento eviziweyo ukuthi funeka kube ne-code ebhekwayo. Abanye abantu abanaso isikhathi sokubheka la code, bayathenga bajahile bayahamba. So then awubhekanga la code ukuthi ufuneka uyibhekiwe. And then it one lento le ufike phambili uyayidla lento leno uyafa or uphekela abantwana bakho bayaphela endlini bayafa bonke. And then ifamily yakho iphelile.
Lokhu kuzabangela ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi abokuza laba baqhube amabhizimusi emalokishini njengoba eqhutshelwa ezindlini zalaba bantu asebesithi abahambe. Yibo njalo laba bantu okhangelela ukuthi bathenge nxa sekuvuliwe. Isikhulume senhlanganiso ye-African Diaspora Forum kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lobanje besamukela ngezandla zombili inyathelo lokuvikela ukufa kwabantu abathenga ukudla kulezi zitolo. Kuningi abakwesabelayo ekuqhutshweni kohlelo lokubhalisa kabutsha.
Nakhona nje kunemithetho ama-regulation lawo azo implementwa, asikufisi kube indlela yokususa abantu bokuza kumabhizinisi labade sebewavukile. Ma kuyiregulation akwenziwe ngenxa yokuthi yiregulation ezonceda umphakathi ukuthi udle into ezihloliweyo, kungabi lengozi lezi sisitholayo ngoba lokho akulunganga emphakathini.
Iningi labaqhuba amabhizimusi ezitolo lezi ezincane ezithengisa ukudla yizizalwane zase-Ethiopia, Somalia le-Pakistan. Kodwa ke bakhona beZimbabwe labo abalalezi zitolo ikakhulu ezithengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini afana leThembisa, Alexandra lakwezinye indawo eSoweto. Kusukela izolo amapholisa aqalile ukungena ezitolo lezi ezithengisa ukudla kuhlolwa ukuthi abanini bazo balamaphepha yini ukuba kwele South Africa, balayo yini imvumo yokuthengisa ukudla kanye lokuthi bakuthenge ngapi ukudla abakuthengisayo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hayi, iface kaPresident iyabonakala. Hayi, but iface kaMnangagwiyala. Iface ubuso nje kuphela, akumfanele lo muntu lo. Hayi, lowo kuthiwa President kuthi uMnangagwa, hayi face yakhe yala. Akushwabene mani, hayi hayi hayi. But iplastic echileyo. Kuyeyanti iface kude kaPresident. Hayi, iface yomuntu ovotelwa ngabantu uyayibona. Akula muntu ovotela iface nje so. Akula muntu ovotela uMnangagwa. Akuso kaMnangagwa sekumphika ke manje ukuthi hayi, aso President wabantu. Uyezile ukhethe eBotswana udliwe umasisti kabulalanga muntu lapho kwadlula khona uMnangagwa eMozambique la manje kuyalwiwa nguye futhi wakwenzayo konke lokhu wa-announce ama-results abeMozambique akula president onje kodwa yena uzophuma kanti uza yaphi uzagcina ngani ngoba hayi sekuphika ke manje umuntu wakhona president ongacaciyo kuba ngumuntu nje hayi hayi
Studio 7, siyabonga ukuhlala njalo lisiphakela ukudla okuvuthwe. Bengithi ndlulise okunye lapha, maqondalo uMnangagwa eZANU-PF yonke jikelele. Lethemba babonile ngomsebenzi owenziwe America naseBotswana. Lethemba ukuthi uMnangagwa ufundile ukuthi makuvota kwenziwa njani. Enxa ukuthi into yaziyo kulwa ngesikhathi samavoti. Ukulwa labantu engilethemba ukuthi kathesi uma edliwe uza surrender kahle 100% inxa ukuthi sebonile ukuthi ipolitiki into enjani ngoba bengayazi besadinga ukuthi afundise ngoba nithi yalokulwa nabantu ethusela abantu ngamasocha cha abantu ebulala abantu enyamalisa abantu kuyinto ejwayelele leyo engilethemba ukuthi ubonile ukhethe lobutswana ukuthi kube yi-free and fair nase-America njalo kwaba yi-free and fair. Uyabona idoti oyenzileyo eMozambique abantu manje bafile kungenxa yakhe othethe abantu beZimbabwe nowavotisa le namhlanje abantu beMozambique bayafa ngenxa yakhe uMnangagwa ngenxa yokuthi nojwayele udlame lolizwe eZimbabwe.
Sibone Studio 7 silibone nabantu bonke abalalelayo one okokuqala asibonge nje into eyenziwe eBotswana. I-America vele ngihlala yenza kula problem ye-America vele kutshintshana amaphatha ayi-2 i-democracy ye-republic ngama-duties bayanikana lokhana asinandaba nakho ngoba vele ama-Americans azisebenzela ngendlela yabo. OkweBotswana it's not about changing i-liberator, no, it's about i-policy njengoba uGideon ayibeka upresident weBotswana. It's about creating indlela ufanele kusetshenzwe ngayo ngoba if you overstay uyalibala ukuthi njengoba senhleli kakhulu uthi konke kulungile kanti into sezijekile. Nangakithi nje khona kanye koMnangagwa iproblem yokuthi sebe-overstayile vele bona abangale eZimbabwe bale problem yokuthi they just fight i-opposition.
Sibonge abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum. lapho esixoxa khona ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awukumema izizalwane zakwe leZimbabwe esihlala emazweni atshiyeneyo ukuthi zibuye ekhaya zizevula amabhizimusi. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo nguNtungamilinkomo, kololo kwana kwamatukanduna.